zvirikufamba Zimbabwe kamodzi vatoti zvinofaya zvirikufaya kuno since takambotaura nemipaya tiri vanhu vakaunganidza tumari totakaunganidza ikoto tikaita maflyers takaita mayard signs avanonyanya kushandisa kunoku chinhu chikuru chatina kushandisa chatina kukwanisa kuita mabillboards because anoti dhurei pishana ane mathousands anodiwa saka shoma katanchiwana ikako ndokatanchishandisa kuitawo tunhu tudikidiki tinokwanisa kusvika kune vanhu vese vatinofunga kuti avo ndovachativhotera tichidaro futi tiriita door to door we've been doing yatinoti door to door for the past maybe 25 days now saka tikurova mativi ese north south east west tichienda door to door ndine mavolunteers handinawo ndiri kutraya kunge ndiri kwese kwese nhalen town yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndiri kwese saka ndine vamavolunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu vachisadinga vemabusiness cards ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness cards and then ndine astrategist wangu anonzi Francis Mawindi ndiye ari pamberi pecampaign ndiye vandichitaura naye tichistrategisa zvinhu zvese but to be honest with you zviri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kutizvo vachativhotera
ende zvipi zvamungandongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziri wenyu
problem yandingataure yekuti iproblem yekuti ndiyo yatiri kukwanisa kuita ndeye mabillboards otherwise zvimwe zvese hapana chekutikanganisa vanhu vane response yavo iri positive vanhu vari kutisapota kune mavolunteers aiyo ari kuvolunteer kuisa mota dzavo nepetro vachienda kunotikambenera mudzimba dzatisingakwanisi kusvika chikuru chandaida chaizvo zvandaida kuti ndiite ndechekuisawo mabillboards kana matatu kana maviri muhalen town avo vanenge achionekwawo nevanhu vanenge vachipinda muhalen town vachidriva munongodzawo billboard inenge ichiratidza rakakura ndo chinhu chatakangotadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati wandei hatina kukwanisa kureza mari yakatiwo saka ndo chingave icho chakandikanganisa chete but zvimwe zvese zviri on place zvimwe zvese zviri paground saka that's the only main thing otherwise everything else is positive
asi munoona muine mukana wakakura zvakadii wekubudirira musarudzo idzodzi
kuina tinofanira kuina I think kubudirira chabudirira because sekutaura kwandiri kuita door to door yatiri kuita tiri kuwana response yakawanda and vanhu vari kunyatsopromisa kuti vachamuka and hakusati kwamboitika vhoti yakadai so vanhu vakawanda havadi kuvhota but this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungwa I'm the first one kukwikidzana paumeya muno muunited states as a whole especially munhu wekuafrica ndini ndatanga kuzviita saka pane interest yakawanda kune vanhu even kuvarungu chaiko kana kumaspanish kana kuvedu vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo ende vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba I think ndichahwina so far ndakambonzi nemorning conda ndiripa 60% chances dzekuhwina saka tiri kutarisira kuti tichahwina musi wetuesday
takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya pari zvino vaed poloski vachitsigirwa nemasangano evashandi mungaona izvi zviine zvazvinokukanganisa iwe here
izvo hazvina because masangano acho iwayo amuri kutaura amwacho haasi muno masangano ari kumamira munyujezi samwete and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muhalen town saka ndo vakavapawo mari actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda dzekuti vakwanise kurana kampeni yavo and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise because kana muchiverenga manewspaper ivo vaed poloski vacho vane 54 indinos dzavari kurana against nesbi vari kutadzirwa kuenda kucourt muna february 16 I think if I'm not mistaken saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita but the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election saka vari kuti ndomborana election ndohwina kana ndahwina tozoenda kumhosva saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikunde ndiri kutotarisira kuvakunda ini because vanhu vakawanda havachavadi and vari kutarisirawo kuti ino munhu achatarisana nemhosva dzakawanda muna february saka nahwina zvozoita sei mani saka munhu wandikungotiwo tinongochionana 50-50 but ndikutadzira kuhwina ndikutadzira kuvabhita havasi kunyanyawo ndityisa chaizvo